Good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Friday, November the 30th, 2018. I'm Thungameli Nkomo.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye. Tonight, we're talking about the deepening fuel shortages and the enduring economic collapse as we enter into the festive season. So join us.
Let's get the conversation going on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077.
And don't forget, we are also live streaming right now. So go to our Facebook platforms. We are at VOA Live Talk, at VOA Ndebele, and VOA Shona. You can join in the conversation right now. And we're also live streaming on our website, www.voashona, www.voandebele, as well as voazimbabwe.com. So join in the conversation.
Crippling fuel shortages have resurfaced across the country, where long and widening queues have become a common fixture at pumping stations as motorists and travelers brace for an increase in the price of both petrol and diesel tomorrow. The increase was announced by Finance Minister Mthuli Ncube during his budget presentation in Harare a few days ago.
And economic commentators are warning that the shortages and increases in gasoline prices will have a crippling effect on the economy already crippled by liquidity problems, joblessness, and lack of foreign direct investment. And the main question we are asking tonight is, what does this mean for your festive season plans? So please join in the conversation, Tunga.
Yebo, mavela silichona njani Zulu kandaba Zimbabwe omuhle ukuthi bana kuhlelo lwe Live Talk. Lamhlanje kungolwesi ihlanu sikhuluma ke ngodaba oluhluphayo elizweni, udaba lokusilela kwamafutha ezimota, ipetulo le diesel kuyasilela elizweni. Sikhuluma nje kugcwele indwendwe emagalajini eHarare koBulawayo, ngisho lakwamanye amadolobho. Lokhu kusiza ngesikhathi intengo yamafutha ezimota ikhangelelwe ukukhwela kusasa mhlaka 1 ngompalakazi, ngokutsho kukamphathi intambo wezemali uMthuli Ncube. Azakhwela ke amafutha ngemali ephakathi kwe-6 cents le-7 cents kusiya ngokuthi yiphethulo kumbe yidizili. Incwethi kwezenotho ziyakhalakhala zithi lokhu kuzabangela ukukhwela kwentengo phose yonke ezitolo, okuza kuba ludaba oluzanzimela abantu abaningi njengoba kusiza nje sibhekane lekhefu lekhisimusi. Lalu daba lokusilela kwamafutha ezimota luhlupha abantu abaningi ngoba njengokutsho kwami sesingena phela kukhisimusi, lapho abantu abaningi abakhangelele ukuhamba endaweni ezitshiyeneyo emakhaya, abanye ngabaya emadolobheni. Yilo ke udaba esingalo lamhlanje.
Aiwa kune avo vachango bva kupinda muchirongwa tinokuchingamidza tambobva ku Let's Talk ngatikurukurei tiri pano pa Live Talk nasi. Nasi tiri kutarisa nyaya yekushayikwa kwemafuta, tichitarisa kuti veruzhinji pari zvino vakatarisana nezororo rekisimusi. Saka tiri kutarisa kuti zvichafamba sei, uyezve tiri kunzwa kuti mangwana panogona kuita ipo kukwira kwemutengo wemafuta. Asi tisataenderera mberi Ntunga, tombotora mnyarikani wedu wekutanga tine gurukota vajora mugumbo varipa nhare pari zvino. Hatisi kuda kuti nhare dzavo dzizowanikwa idzo dzichidonha, saka regai tivatore titaure navo tinzwe kuti vari kuti chii. Munoziva zvekuita, muchingopinda ibvai matipa namba dzenyu kuti tikufonerei, uye modzvanya pakanzi share tione takawanda. Hello, honorable minister.
Hello, makadi.
Tiripo, makadi yenyu.
Ndinosimba.
Ehe, mungatitsananguro here panyaya yemafuta munyika, zvakamira sei pari zvino?
Ndinotenda nhau yamafuta munyika munomu yaisvika pakuti yanetsa nepaviri, zvikurusa kune isu tinoshandisa dzimotikari. Chokutanga regerai ndisanangure ndichiti ini. Bazi randakatunga mirirai ini kaunti randotunga mirirai Ministry of Energy and Power Development. Chinangwa charo chamunoti mandate kaunti basarayo. Ndero kutsvaga mafuta kuti auye munyika. Kana auya munyika agotengwa nemari yapanze. Saka zvatiri kuita isu zvekuti tiri kutaura namakambani epanze kwemunyika yeZimbabwe kunogadzirwa mafuta kana kuti kunocherwa mafuta. Vounza mafuta avo muno munyika yeZimbabwe. Tomapompa nepaipi yatinoti pipeline inobva kubhaira ichiuya muHarare kunonzi kumabhuku nokumasasa. Kuna matengi makuru ikoko anogara fuel dzedu ineti petrol nediesel pamwechete namafuta ayo anoshandiswa nendege. Mafuta iwayo kuya kwanenge aita munyika anenge achitotorwa fanika mafuta ari kunyika yainocherwa kana kuti kwaanobva kwaanoitwa mine. Saka zvinenge zvavapo ndezvekuti nenyaya yokuti industry yedu kana kuti economy yenyika yedu haina kunge ichifamba zvakanaka. Reserve Bank of Zimbabwe ndiyo ino yakazoita chinhano chokuti yobatsira kuti zvirege kunetsa makampani namakampani anenge achitsvenga mafuta ava munyika. Kuti vatsvage ivo yatinoti forex kana kuti mari yepanze nokuti industry leader haisi kumira zvakanaka. Saka ivo ndo vanobva vatenga mafuta, petrol nediesel neyatinoshandisa padzindege. Vobva vapa kumakambani. Tina makambani ari muno munyika anonzi vana Total, vana Puma, vana Engine, akawanda JP chichi akasiyana siyana akawanda. Petrol Trade mazhinji. Iwayo makambani nokuwanda kwama service station avanopa fuel. Nokuti kampani imwe neimwe inenge yavana ma service station ainopa fuel. Tine about 615 service stations munyika muno meZimbabwe. Saka kana Puma ina makampani akawanda ainopa, Total ina makampani ainopa, Engine ainopa, zuva ainopa akawanda wanda. Vanopiwa neyatingati neratio yokuona kuti unopa makampani akawanda zvakadai wopiwa mari yakati kuti utenge mafuta okuisa kuma service station iwayo aone wakamirira. Saka makampani aya haazotsvaga imwe mari ane yokutenga, anobva angotsvandisa mari yavanopiwa neReserve Bank of Zimbabwe. Iyo vanenge vachitengesa mafuta avo iwaya nemari yamabhondi yatinoshandisa. Asi RBZ yozotenga nemaUS dollars kwainenge ichitenga ichigovera makampani iwayo. Saka ini saminister of energy and power development ndinotaura kuti mafuta atakataura namakampani anounza mafuta anonzi vana IPG inonzi Independent Petroleum Group nainonzi vana Trafigura ayikunana Singapore namamwe akawanda wanda vana Glencore ndiwo anotora mafuta kubva nana Vitol ndiwo anotora mafuta kubva uko kuma Arab kwaanogadzirwa ouya muno munyika. Saka kumabhuku mafuta iwayo aripo. Saka chatiri kushaya isu savanhu vomuZimbabwe iforex mari yepanze yakakwana kuti tichitora mafuta iwayo. Anenge ari kumatenga ari kumabhuku nemasasa ndo mamiriro akaita zvino. Zvino iko zvino chimwe chanetsa ndechekuti pakashedzerwa kuti iko tava kuzowedzera mamwe masensi akati kuti pamatengero atoita mafuta. Saka nokudaro zuva iroro rinopera mangwana zvokutaura kwamamboita imwe pabackground tokuyenyu. Saka vakawanda vanenge vofunga kuti dai vachitera mafuta iwayo pazuva ranhasi mangwana kusati kwasvika. Zvandingangotaurira vande zvokuti dai vakaona maprize andinotaura hapana change yakakura kune vanhu vokutenga mafuta atinoti dziconsumer at the end of the line. Kuti vanga vachitenga mafuta avo iti $1.40, $1.41 kana kubvira mangwana pavanotenga petrol inenge iri $1.40, diesel inenge iri $1.35. Saka hapana mutsauko mukuru asi sekuti panenge panzi pachava nechange vanhu vakawanda vanobva vatora Vada kurara vatora mafuta baba nao.
Chimbomira yenyu minister gaiti pindire ipapo kuti asika vamwe vari kutotaura kuti pari zvino vari kutoti vasvike ipapo vobva vangoudzwa kuti hapana mafuta zvachose. Haisi nyaya yekuti mutengo uchakwira mangwana. Uri kuita kuti vanhu vawanikwe vachimira. Ndiri
kuda kukutaurirai kuti pazvakatangisa kutaura vanhu vakawanda vakabva vachimhanya kunotora mafuta saka kwaari kudirwa anongonodirwa achiwana akagarirwa achitorwa. Saka achakwanisi kuva neyaungati bhafa service station imwe neimwe. Ukaona iko zvino motikari dzakazara pama service station. Dzakazara pama service station kuti ma service station apiwa petrol vanayo, vapiwa diesel vanaro. Kana panga pasina diesel ne petrol dai kuzvino motikari dziri pama service station. Ukatenderera muHarare kana kupi, motikari dziri pama service station nokuti vari kuda kuzadza ma tank. Zvatanga tagara tisingaiti nguva yese.
Aha.
Ndozva munofanira kuti munyatso ongorora ipapapa. Saka munhu wese munomu wava kuda kuzadza matengi rake kuti rigware rakazara. Saka paita dambudziko enji yechipiri, mamwe makambani ari dzimwe motikari dzinobva panze kumabhodha edu uku. Dzava kuuya dzichitora petro yedu dzine dhizeri dzichibuda nazvo panze, nokuti petro yedu nedhizeri yedu zvakachipa kana mukada kukompeya nepanze kuti vanotenga sei. Nokuti yedu tingati inosubsidiziwa. Chanisa vara rechirungu nehurumende saka yaka iri pasi pamutengo wayo.
Thank you.
Ndo zvimwe zvatiri kuongorora izvo mufana kuona izvozvo.
Thank you the honorable Gumbo and please do stay on the line. This is a live talk and tonight we are talking crippling fuel shortages that are being experienced across the country. Bedbridge, Harare, Bulawayo, everywhere, pretty much every town and city in Zimbabwe. And tonight we are having as our guest Energy Minister Joram Gumbo Osanda Kuluma. We are Kuluma ke ukubana utubo oluhluphayo kakhulu ikusilela kwemali yakwamanye amazwe i-US dollar. Eyokuthi abathenga amafutha phandle bayisebenziseke ukuletha lawo mafutha. Lokhu kusiza ngesikhathi lapho intengo yamafutha ekhangelelwe khona ukukhwela kusasa. Ngisiye kungcwethi kweze noto umnumzana Masimba Kuchera. Ngiyakwamukela uhlelo Kuchera.
Ninjani baba Nkomo. Makorokoto mazilasi wakadi hako.
Aiwa, tiriwadi.
Tiriwadi,
thank you so much.
Siyabonga Kuchera. Kona ngapo Harare, sibonile imifanekiso, ama video, imipikitsha emadolobheni kuyanyakazela ilizwe lonke emagalajini. Ifuel iyashota ipetulo le diesel akutholakali. Ungathini ngokwenzakalayo lokhu Kuchera?
Ukhuluma ngisizwe ona egedini ukhuluma ngisizwe ulezi mota indwendwe yangkhona idlula la segedini lapho engihlala khona so sicho ukuthi udobole lolu olwesiwele lukhona sibili njalo luhlupa abantu abanengi sibehlala isikhathi eside undwendwe lezi ezifuele bezama ukuthi bebadinge amafutha amafutha ayasilela kodwa ngilalele ubaba uGumbo u-honorable Gumbo uminister mbona njengani engxenye okusihluphayo lapha eZimbabwe indlela esiletha ngayo imbiko enjengale eyothi ifuyo izakhwela ngoba ngibona ezikhathini eziningi kubanga ipanic nxa ngingasenzi ibiza abantu ubanga ipanic uzakhumbula mhla ka-1 October uminister ebuyisa 2% tax le monetary policy kwaba futhi nepanic last week kwaba nepanic ubona njengani engxenye asiyithintsheni indlela esikommunicator ngayo indaba lezi ezokuthi ifuel izakhwela and so on ukuthi singabi le panic ngoba uminister nxa ngimlalele is explaining to us ukuthi indwendwe ezikhona khathesi zivangwa yipanic It's because I want to the panic clearing as what if you is a quailer and so on and so forth. And also there's also this idea of they also want to maximize in this confusion. So communication as nigga abantu maka. We then have a run on a service station. This is the second time in 2 months, and I think it now becomes something that we need to look at seriously.
Please do stay on the line, Mr. Aguchera. Coming back to you, Minister Gumbo. The main question that most Zimbabweans want answered as soon as yesterday is, when will the situation improve?
Okay, thank you very much. But first of all, let me thank Mr. Kuchera for a very, very, very clear message and an excellent explanation and understanding of our situation. I totally agree with him, and I can't say more about the way he understands and he has said his story. Let me put it this way. Our daily consumption of diesel is 4.1 million liters. Our daily consumption of petrol is 3.8 million liters. And those liters I'm talking about are being picked on daily basis from Mabuku and Masasa. And therefore, that should be enough to make wet the whole nation. But what is happening is that fuel, you can't find it anywhere. I don't know where it is going myself. I'm getting confused. Because, you know, before September, we were only using 2.5 million liters per day of diesel and 1.5 million liters of petrol per day. But from October, after the situation that has been explained by Mr. Kuchera, the consumption rose to the new figures that I have given you. But still, with that fuel being picked by all the companies that pick fuel from Mabuku and Masasa, the country is dry. It goes dry. So ngiyamangala namukuti kanti ikamba ngapi vayefaka ngapa vanti petroleum vanoisa kupi iri kupiwa nani iri kupinda pai neni ziri kundinetsa. But now your question was about the future. I am coming into the country today because I had gone out to Maputo to go and negotiate to make sure that they do the pumping on daily basis, so that we can have enough fuel for our holiday and our farming season. I am leaving the country on Sunday to go to Kuwait, to go and negotiate another facility to make sure that we've got enough fuel. In the country, as I'm speaking to you, and as I have already said again, at the depots in Mabuku and Masasa, please understand me, there is enough stocks for our, you know, for our consumption. But what is lacking, which the Minister of Finance and the Reserve Bank Governor are working on, is to make sure that there is enough forex allocated to our companies in order for them to buy the fuel from Mabuku and Masasa, which is in the country, which has been brought into the country by the traders, who are the international companies that trade in oil. And therefore, we have negotiated that they bring the fuel into the country, and is in the country. So from my side, I have done my job. I have done my duty. The fuel is in the country, and I continue to source it to the country. But what is lacking at the moment is forex to buy it. And also not to panic, because there is no reason to panic. There is enough stocks in the country, but what is not there is the forex element of it.
Thank you, the Honorable Gumbo. Liyamuzwa yakhuluma lapho baba Gumbo, uminister okhangelane lokutholakala kwamafutha ezimota. Uthi sikhuluma nje uvela kwele Mozambique, lapho abe bacela khona ukuthi baqhubeke besithengisela amafutha. Imali imbhadalo iforex uthi sizalungisa ngesande ngesonto. uti uzakuyake kwele Kuwait ukuya khulumisana labo njalo ngodaba lwamafutha lolu. And he gave us some interesting statistics there about our daily consumption. Ngelanga idizili esisebenzisayo ngokutsho kukaba bugumbo yi 4.1 million liters. Edizili kuzothi ipetrol yi 3.8 million liters. Ngokutsho kwakhe amafutha wonke lawo ayaphuma kuma depots ngelanga kodwa ukuthi ayaphi njengoba esilela ke elizweni uthi la kakwazi silabalaleli nebathereri
regate mboenda kune bathereri vedu. Hello, mofu makadiko
ndiko ndimakadiko
ai wati nokutenda ikuti mambo mira makamirira kuti mupinde muchirongwa taura yenyu tipe muri kupi mofu
ndimbago mugara bani
taura itinzi asi ndandiri kukumbirawo mhofu kuti mudzime redio yenyu nokuti tiri kunzwa maungira mozo ndozoti vagumbo vadzoke mutaure navo tinzwi. Ehe, taura itinzwi, bvunza yenyu.
Ndinoda kuonesana navagumbo avo kuti munyika zvamunoda munoda kuti vanhu vange vachitaura zvinhu zvinooneka kuvanhu vanga vachitaura nenhayo yokuti fuel stock munyika irimo asi pekutanga pavatanga kutaura chaiko vati fuel irimo pamabvumba masasa asi ivo vanga vachitaura kuti ichi kana ichini yasvika pamasasa vasati vaibhadhara haisati yayaroka saka kana isiri yavo huswa hunyati huri mudumbu huri pamuromo ka ndiyo fuel iri kumadzuku iyi hatisati taane chinhu zvatinenge tinacho mii
regai tibva tavadeedza vagumbo vauye minister honorable minister muri kunzwa zviri kutaurwa nemuteereri ari kubvunza iye mubvunzo waanaye hamenoti mungamupindura here
zvakanaka ndinovanzwisisa ndozvandatrya kubzona kuvatsanangurira kuti vazive kuti mabasa ehurumende tinoita akasiyana havandinzwisise ipapo ndati basa rangu ini saminista weenergy nderekutaura navanogadzira mafuta kuhodha mafuta kwaanobva kuti avuye munyika hatihodhi nemari nokuti mari hatina tinotaura navo kuti veyai muzotitengesera ari padhuze nesu saka iroro basa ndakaita mafuta ava munyika vaya vanoita bhizinesi rokutengesa mafuta vaakufanira kuchitenga mafuta iwayo zvino havakwanisi kumatenga nemari yatinoshandisa isu yamazimbabwe bond note vanogona kumashandisa neinonzi letter of credit kutaura mari inenge ichishandisa iri yamaus dollars iroro hasati richiro basa rangu ini basa rangu ndatotsvaga mafuta ava muchitoro ndahodha zvinhu zvava maokei chasara tesokuti ini baba chindai munotenga imomo saka rangu rinobva rapera saka vakandinzwisisa ipapo vanenge vanyatsonzwa kuti basa rangu rakamira sei saka zvandataura ndezvokuti ivo vanotomboziva kuchitaugwa navamangunja kuti iko ini ndinopa mari yakawanda zvakadari pasvondo yokutenga mafuta iyoyo mari yavari kupa namakuriro aiita kushandisa mafigures edu epetrol andabva kukutaurai kuti kuna naseptemba taishandisa akadii igonotava kushandisa akadii iyoyo mari yavaitenga nayo pari zvino haichakwanisi kutenga huwandu hwamafuta ayaitenga kare achitikwanira saka zvava kuda kuti vachiwedzera mari ndo yandati mari iyoyo havana saka pangu papera baba vangu vokumuzarabani ngavapanzise ipapo ini ndakatohodha mafuta kuna ndakakumbira vanotengesa mafuta vaya muzomutengesera muri munyika medu ndinonzwisisa shona chaizvo ndiri mushona ndinotaura futi nendevedi ndinonzwisisa kuti iko uswa huripo huri mumuromo inofana havo ndinozvinzwisisa zvavari kutaura izvozvo but ini ndakatotora rangu basa rakafamba rasara nderokuwana mari yeforex iyoyo mari yeforex inongowanikwa kana nyika yedu ichigona kuita yatinoti production yokutengesa zvinhu panze kwenyika kuti tigowana mari yakawanda yokupinda muno saka mari yatiri kuwana kazhinji kacho isisi ndo inoshanda pagoridhe saka takadi vanotengesa magoridhe tinovakudza zvikuru navanoti mafodya navanoita zvekotoni nokuti ivavo ndiyo mashoma yatinowana ndiyo yatinotenga nayo saka kuuya kwaino yapashoma napashoma zvatinotenga nemari yepanze zvakawandisa kana munhu ari muzimbabwe akanzisa ipapo anobva anzisa dambudziko romunyika yake
Hameno mofu kuti magutsika na ere kuti tupane vazhinji vada kutaura na minister tivapo mukana
pane ndazvinoda kushamisika zvigare kana gumbo yakutaura kuti hanzi hadzisi kuziva kuti fuel yacho iri kuiswa kuti zvazvirungoreva zvokuti there is a fuel shortage munyika kana vasati vabhadhara zvinongoreva kuti fuel munyika hamuna saka kana vachinge vabhadhara zvakureva kuti fuel inofanira kunge ichiwanika munyika
aiwa okay, tinokutendai mhofu muve nezuva rakanaka regai timbotora mumwezve muteereri pana mukoma Gabriel muripo here panhare hallo hallo ehe mukoma Gabriel taurai tinzwe muri kupi
ndiri kufanira kutaura Africa
ehe taurai tinzwe moti gaga nekuti pane vazhinji vada kutaura na minister
ya inini chinhu chandaida kukumbira nguvadzidzai mukuru uyu vadzura mukumbo kuti sei kukwidza kwefuel kuchinge zvinhu zvinoshamisira pasi rese nekuti munyika dzese dzatinodai kugara nekufamba nekupinda madhiri vanotoita chirongwa chocho chokuziisa makastomas dzavo fuel yacho ichakwira nechikonzero chokuti fuel yakwira patiri kuitenga ichizoita kunge zvipi muzimbabwe ndoanyika chete iri kushandisa fuel iri kudai kuita kupembedzwa nezvayo ena chimwe chinhu chechipiri chandiri kudai kuti minista vedu vatibatsire nacho infact kwake ivoe vati vaministers edu nouwandu hwavo nekuwanda kwavakaita vaaidzidzo kutanga chokwadi kumhuri yezimbabwe nekuti izvi zvava kuita kunge zvivi tiri kubvurudzirana kuti ava vana chingwa chichakwira icho chingwa chati chagara chichino munyika saka ndioni kuti zvinotibatsira chii kuti ratifuel iri kukwira iyo isimo munyika nokumbira kuti vandipindiro ipapo
aiwa pakanaka hanzvadzi vagumbo manzwa yakandwa mudariro iyo namukoma Gabriel vari kusouth africa asi nhare dzavo hadzichanzwika saka pindiro yenyu toenderera mberi nechirongwa
mungatondibatsira nokuti inde handisinganzwi zvavari kutaura
I think vanga vari kuti ivo vari kuda kuti imi semakurukota mutaure chokwadi uyezve kana pachizonge pachinzi pari kukwidzwa mitengo munofanira kunyatsotaura kuti mitengo iyi iri kukwidzwa nenyaya yei nemhaka yei sezvinoitwa kune dzimwe nyika
okay ndinofunga kuti vanokwidza mutengo semakurukota ndakati ndakamirira vamwe vangu vanotaura ndosaka vamutulini vevakataura pachine nguva kuti kuzosvika musi wa1 December tichawedzera pamari yamafuta nyaya iri kuti handeyekuti paakawedzerwa mafuta inonzi international price kana vachiteerera kwese kwavanenge vari akakwidzwa saka akwidzwa azenge chitaura kuti nyika kana vari kusouth africa vakati muona achikwira vakaona achidzika ende vanofanira kutoti vazive kana kuti kuno musha kwatiri tatombomakwidza akanga ava kutengeswa petrol yanga ava kutengeswa $1.41, $1.42 izvozvi patachitaura nemwe panapa yanga yadzika nekuti mutengo wepanyika international price yanga yadzika wanga yava pa $1.35 payawedzerwa apa mbichana apa yaenda pa$1.40 kutaura tinongoramba ichingotendera ri panzvimbo imwe chete ende izvozvo zvinoitikara nguva yese pane inonzi FOB yokufamba kwepetrol nedhiesel kubva kunyika kwainotangisa ndo zvinokonzera kuti pazuva rimwe nerimwe kusouth africa kana kungava kupi kana unotonobvunza inoita seexchange rate inochinja zuva rimwe nerimwe nyaya yefuel haigari iri papa yakabatana asivo ndinoda kuti vazive kuti nokuda kwemari yedu isu yatinoshandisa zimbabwe ino ndiyo imwe yedzimwe nyika inotengesa fuel yayo yakachipa kana muchikwanisa kuona kuti mari dzinenge dzakamira sei pamamiriro adzinenge pakudzitengesa kwatinoita nokuti isusu hatisati tiri vanhu vanokwanisa kugamuchira petrol yacho munyika medu direct tinoiwana ichibva kune imwe nyika
Saka vaya vanoti gamuchirira petrol yacho vachizoifambisa sesi tinotora kubheira yamboshanda navo nokumwe kuMozambique voisa mumatengi tozotora mumatengi iwayo yofamba yosvika kumatengi ari kumakwa kunonzi kuferuka kwamutare yomuruka yoenda kumatengi anenge achiuya kumabhuku nemayo yandataura yaye saka yosvika yava kudhura ndinofunga izvozvo munhu wega ega unokwanisa kungoona hazvizofanani navanhu vanogamuchira petrol yavo paDurban vobva vatengesa kunhakwa kumuzulu Land, kana kuti South Africa. Isu tiri mukati menyika. Achabatwa nevanhu vakawanda vedzimwe nyika. Vangotiitiri basa mahara. Vanoticharja mari dzavo dzamadepo avo, kuofloda kwavo, zvakasiyana-siyana. Saka vakaona ipapo vanobvaona tine mhaka iyi zvakamira zvakadaro.
Aiwa, mubatsenyi makadaro.
Thank you, the Honorable Gumbo. This is Studio 7, in case you just tuned in. And tonight we are talking about escalating fuel shortages as well as price increases of diesel and petrol due to take effect tomorrow. And our guests tonight are Energy Minister Honorable Joram Gumbo as well as Economic Analyst Masimba Kuchera. Mnumzana Kuchera, ya kwela intengo ya mafuta kusasa. Guza kucho nige loku guzulu Zimbabwe, gumnoto Zimbabwe ovele unga manga kuhle.
Right, nye apendo li loku. Bengitolo uti nyeenza ama points ama vili. Owa ukala, mfunu uti nye bongu minister nye ukuchasisa kwakhe kodwa ngicela ukuthi uminister abone futhi ukuthi ama taxis esiwabhadala ufuel yethu yiwo amanye ayenza ukuthi ifuel yethu iqonge lijana untema so engxenye aloba uminister akhangele ukuthi ama taxis esilawo ufuel for this and that yo awenza ukuthi even sithola ifuel siland locked kanje ifuel yethu iyadura ngoba silama taxis amaningi ufuel yethu kumbe ama taxis angkhona akhuphukile kakhulu aloba uminister engenza ukuthi aqhathise abanye bakhe ukuthi singehlisa ngijana ama taxis esiwabhadala ufuel esibuyisa elizweni. So it is not only about the international price, but it is also about the taxes that we also levy on the fuel that comes into our country, and that has to be factored in. Number two, na uminister esithi yena usletting fuel ikhona emavuku ikhona emasasa I think it's also indaba ye communication ngayitho before ukuthi maybe the messaging around indaba ye fuel ngoba minister may feel under attack so in a way he's trying to defend himself but I don't the government is a collective now the government is a collective. We also need to see the government working in unit. So now that Minister, your job if you're MSASA is completed, we now need to take that to the next person who will communicate that message to the nation so that people know what is on the ground. Wherever there is a vacuum in information, you will always have this problem. People start generating their own theories. People start generating their own fantasies around what is happening. So maybe my suggestion is that now that we know what the minister has come from Mozambique, he's coming, he'll go to Kuwait. These are the issues that the nation must know, maybe through the Minister of Information or through the government communication system, so that the minister does not know this alone in his department. The whole nation is also updated, and the whole nation is also aware, because they are the ones who are waiting in queue. Now, mpendulo umbuzo wakho ukuthi uthoni, fuel is the primary cost driver for any other product that you have. You know ukuthi nxa ukuthi ifuel isikhwelile, even those abangasebenzisi fuel bayakhweza intengo yabo ngoba besithi fuel is gone up. So there is also a trickle down and ripple effect to the rise in fuel price. And that rise, it may be artificial, it may be not the actual rise that is going to happen, but there is also that chanting by businesses in anticipation of a fuel increase. So all these things that we are then suggesting to the minister will help the public to make then a decision. What we know in the alliance. Because I want to wear the words, this is the current situation on the ground.
Siyabonga kutshera qhubeka ubambile singakathathi abalaleli babugumbo ngiphenduke kuwe khonapho uyatsho ukutshera ukuthi kusobala ukubana intengo yezinto zonke layo izakhwela emashopu asisoze sibone yini kusenzakala njengalokho esikubone kumaviki asanda kwedlula othola khona ithuli ithazi yamafutha okupheka ithengiswa nge-$15 kumbe phezulu kasi soze sibone yini ama prices ekhwela ngendlela bulala abantu njalo uhulumende kukhona yini elingakwenza ngalokho alubana ute kwenzeka.
Okay, ngiyabonga. First and foremost, he is 100% correct. We are overtaxing our people in many respects, in many areas. Then secondly, hello, kona in?
Yes, kona, baba.
Yes. He's totally right. Our taxes at Manenka cool, and that is really a burden to our people. That is happening across the board. I totally agree with him. I can't argue about what it is right. I'm also an economist, and he's totally correct. So I don't need to add more to what he said. I totally agree with him. The second issue that I would want to say is that we normally make a statement every Tuesday after cabinet meeting to try and alert the people about the fuel situation in the country. So we try as much as we can. It's only that at times people miss listening to that news. But we do it every day, every Tuesday, to update people about the situation in the country and tell them exactly how much fuel you have got in the country, how many days it can last us, and so forth and so on. Then to the second question about the prices, ukuthi akusazo ku affect ama prices ezitolo ku transport la kulezinye izindawo. Yes, okukhona ukuthi khona, and what is there is ipo ndezokuthi chokwadi kana fuel ikanzi yakwira zvinhu zvakawanda zvinokanganisika. Is a very important cost driver. It will affect industry, it will affect transport, it will affect everything. Every business will get affected. But what I want people to understand and they know is that as it is practically, although there is that announcement that tomorrow there is a change in fuel, because the fuel has gone down internationally again, we have the cost at the pump prices is not going to change much. I already have told you on Tuesday when I was making a report in cabinet, I was putting it at that diesel was at 132. But it's going to go at 135 as from tomorrow. And the petrol is going to go at 140. And if you look at the prices for last week, they are still the same prices that I'm talking about. But because internationally the price has gone down, so again, our pump prices have not been badly affected. But knowing our people in the business, they will take advantage of saying, petrol yakanzi yakwira saka maprice vanobhava wedzeredza, which is most unfair. But if they were to go according to the pump price that is going to be effective from tomorrow, you will see that there is no change.
Regai timbotora vatereri mombobata makadaro honorable minister Joram Gumbo vatinavo pano minister we energy. Hello caller. Hello. Hello caller. Tinamkomadzi dekete. Mukoma nyekete muripo here panhare? Handiziyo ndofunga nhare dzavo pamwe vanenge. Regai tiende pane vamwezve. Hello.
Ndivashumba.
Vashumba muripo here?
Tiripo, makadiko.
Aiwa tiri wadi. Tiri kutaura nemi muri kupi vashumba?
Ndiri kubhinga.
Nhasi tatsikwa nebhinga. Kwakadii kubhinga?
Bhinga kuri nani vako?
Ehe. Aiwa muri kunzwa iri mugango. Tipei pfungwa dzenyu.
Ya, ini ndinofisa kutanga ndotenda kuti vaGumbo vari kutaura vakadzikama. Zvinoita kuti tinzwise zvavanotaura. Asi chandiri kuda kundinzwisise ndechekuti ko ivo vaGumbo varikuratidza kuti praizi yeshuye inogara ichingokwira ichidzika ichingokwira ichidzika. Ivo havana here dzimwe nzira dzavanogona kuti paine ichikwira ichidzika nezva zvatinokwira nemasenzi. Havana here dzimwe nzira dzavanogona kudzivirira kuti vanhu vasangoramba vachidirirwa nokuti apa vamwe vava vari mubhizinesi vanotengesa zvimwe vavo vanobva vangotora advantage yose kutaura kwavo vongoti kiyo yakwira kudzisa kuya vachadzisa painenge yadzisa ivo vanogona kukwidza chete kudzisa vasi kudzisa ivo havana here ine nzira yavanogona kuti vagadzire nayo kuitira kuti vadzivirirevo isu kuri kuno kunze kune vava vari kunekudo mari havanotengesa zvimwe ndomvuzo wangu wokutanga. Mudzi wangu wechipiri ndewekuti ifuel iyi sezve chizikama kuti ndiye inofambisa nyika ko ivo havaigoni here kuti vataure nevo vanopinza fuel nokuti vari kuti ivo vakapedza fuel vakaiunza iri pedzo namasasa iri kuti asi fuel iyeya inokonesa kuti haipo nokuti haina kubhadharirwa ko zvinogoo batsire kuti tiichengete isisingakwanisi kuishandisa havakwanisi here ivo saminista kuti kana yangopinda munyika ichibva yatongoshandiswa nokuti kana iri kumasasa iyo isiko kwainofanira kuwanisa zvangofana nokuti haipo ndomunzo wangu wepisi.
Haiwa taunzwa mibvunzo yenyu. Regai tipe mukana kuna honorable minister pinda yenyu mupindure mibvunzo yabva kubhinga uko.
Ndakutenda murambwi namashoko avataura vari kubhinga. Idambudziko remwoyo wangu ndinobva vokumachonyonyo kwenyika ndinobva mberengwa. Kure ndinowana fuel yachona vanhu vari koko kusa MPs chinetsa zvinorwadza. Asi nyaya iripo ndeyokuti iko nyika rese pasi kwese vashumba. Pasi rese munditeeresese whether kuEngland kana kuAmerica kana kupi mutengo wefuel unotochinja zuva nerimwe nerimwe wakafanana nenonzi reti yemari yayo kuti kana mukaona kana vaya vanotengesera namari vaya apa kunonzi nhasi reti yakamira apa nhasi mari yakamira apa ndozvinoita vofuel yacho inotengesewa nereti yokuti nhasi yakadii painogadzirwa kwavanotengesana mabhaweli avo vanomuka vachiti nhasi fuel tinotengesa nemari yakati kana vatotaura izvozvo nokunoku tinenge tichitopima kunoku kuti iri mumatengi yakawanda zvakadii yototengeswa nomutengi uyoyo. Mukaenda Zambia, mukaenda Botswana, mukaenda kupi hamuwani ichinzi fuel inotengeswa 8 cents yogara yakangodaro zuva rimwe nerimwe masondo wese kana mwedzi wese inotochinja zuva nerimwe nerimwe. Saka izvozvo hatigoni kuzviichinja tega kana kuti ndibatsire kuti ndingazvichinja ndega saminista wenyu wokuno kumusha. Chechipiri chamataura baba vamurambwi ndechokuti icho kana fuel iri munyika zvinogotibatsire kuti tigoti tinayo ndinobvumidzana nemwi. Asi tinenge tichida kuti titi baba ichocho chirongwa chatakaita icho ndechokuti titengere pedo ndiyo inonzi bhondi pachirungu yokunzi iko chinhu chinouya under bhondi wedza mukaenda America kana kupi pano unonzi vati motika renyu iri under bhondi kusvikira matanga mabhadhara inenge ichinzi iri kwainenge yakagadzirwa. Saka ndozvinokonzera kuti izvo kana imumazowana mari vashumba munenge mava kutengera padhuze hamuchatangi maodha chinhu chichibva Japan kana kuti chichibva kuDubai kwatinotsvaga petrol yacho inenge yatova padhuze. Kana ichinzi iri mubhondi zvinobvumidzwa kuti sezvamunenge muchiona inonzi international island kana kuti kana muri papa muri papa nemwe nzimbo monzimi pana pa inonzi no man's land kana muri pakati peZimbabwe neZambia mukamira pakati perwizi munenge muchinzi a nyika yamava yamava neutral ndoza munenge makaita saka kana uchinzi bond utara kuti zviri neutral chine ichocho chinenge chitorafanika muri kutochioda kunyika kwacho asi advantage yamunenge mava nayo mukubatsirika kwamunenge mava nako imwe ndekuti chine ichocho mava kuchitorera parwizi chiri munyika yenyu mumachinenge chakaifwa muwarehouse ndo inonzi bond saka ndoza zvinoreva kana tanga tichiita sezvamunotaura vashumba zvinotaura kuti nhasi kana tawana forex yedu ndo patinenge tava kutanga kuhodha petro kubva kuDubai igotora mamwedzi wese ichifamba iri muchikepe kusvika yasvika kubhaira igotora mazuva matatu kupompewa kubva kubhaira kusvika yasvika muHarare zvinobva zvakuremerai saka takagadzira kuti aiwa imwe vanotengesa petro rumukuwo muri kuDubai chivuyaya muigadzike munyika menyu satitori tinongoitora kana takubhadharai fanika zvanga zvainenge yakaita iri kunyika kwenyu ndo tsananguzo yaninga apa hameno kana ndichikwanisa kutsanangura zvinonzikwa
aiwa tinotenda vagumbo mombobata henyu makadaro regai titore mumwe muteereri zvakare tiri kunzwa kuti vanyekete vatachiedza kutaura navo vachiripo panhare hallo
ya hallo ndiri mevhala mavhelasi makadini
aiwa tiri wadi muri kupi uyezve munoitwani
ndinoitwa samenyekete ndiri kubhoera kwamurambinda
nhasi takatsikwa neane Zimbabwe tafara chose taurai tinzwi muri kunzwa iri mudariro nyaya yemafuta
ndiri kuinzwa zvangu achichekutanga ndafara zvikuru kunzwa kuti minista vanoziva kuti upenyu hwevanhu hwakatsikwa nefuel zvino zvakadaro ndinofunga kuti challenji hombe yavasiri kutarisa ndeyekuti isu sevanhu tiri muupenyu hwao saizvozvo dambudziko ratinaro nderekuti fiwo iri kuuya munyika neforex isu tozotenga tichishandisa bhondi ipapo ndopapaine mukana mukuru wekuti vataurinasa nezimisa wekuti bhondi iri haingozi iri mumusha dairanga rabva tiwane mari inopindirana nemari iri kuhodhwa nayo nokuti bhizinesi redu harigoni kubhalanza tichihodha nemari totenga nematisha
aiwa tazvinzwa regai ti vagumbo muri kunzwa zviri kuchema chema kola wedu uyu varikumati muri kupi kola
vanoziva
ikonomi
kwamurambinda
vanoziva ikonomiki zvingamboti ndinobvumidzana navo asi nhamo yataita nenyaya yokuyaya vari kutaura ndeyokuti vangandibatsira voti kana tichionesana ndinogona kutaura naivo vamutuli toisa kugavhenmendi nyaya yechichimurisa vantu hatengei namaus dollars nokuti petro tinoitenga namaus dollars dambudziko ratinoita baba vanyekete kuzvamuri kubhuhwera ikoko vanhu vese vamunavo kubhuhwera havakwanisi kuwana maus dollars kuti vatenge nawo ndo patinoita dambudziko rokutanga maticha edu ese anosevea amunoona anofundisa muzvikoro zvedu zvokubhuhwera kwese kwamunogara uku havakwanisi futi kutambira mari ineyana mausdola vanotambirana mabhondi saka tikangodaro chete kuti ndozvatava kuti yava us dollar ya kusikatozotora mabhondi maus dollars munyika manga musisina tisingachimawani saka takazotsigira mabhondi pamwe chete negoridhi ratanga tichichera ndo dambudziko ra ndiyo dilema ndinoona kwamunotaura makanangana nako ende ndinobvumidzana nemwi but ndinoda kuti mutinzise kwandinobva nekwandiri kuenda kuti tikadaro chete mangwana hapana anokwanisa kukwira kombi hapana anokwanisa kukwira bhazi kubva pabhoera pamunotaura pamurambinda paya kuenda kubichinafu kuuya hamusiki munenge musingachikwanisi nokuti munosenenge uda dhola ratinenge tisingawani ndo patine dambudziko
ratinazinotakutofamba nesoka because batinopita pegi pakuti ra3 dollars zvino hameno kuti ingaiwana sei zvakaoma kudai
ya ndinobvumidzana nemuvanyekete ndozvandataura kuti zvandi munoona maexchange rate atava kuitirana tega tega kumisa kwedu vamwe vanokutaura kuti kana pachifanisa vamwe vanotokuti dhora reamerica vorichi rakainzana ne6 dollars yedu yatinoshandisa yebhondi vamwe voti yakaita ne5 vamwe voti yakaita ne3 vamwe ne4 ipapo apa ndo panenge poda kuti ini hangu idzodzo economics kunyange ndichidziziva handizokwanisi kutaura basa risati riri pasi kwangu rinenge zvava kudawo vamutuli muve ini basa rangu vanyekete nderokuti ndatsvaga petro nedhiziri here kuti zvigare munyika vama ngunji kana vanya na vama tulimwe vagotenga vatsvaga forex ndopandinoguma dai nyika ikandinzisa kuti mabasa anosiyana sezvakaita kana mitezo iri pamuviri kune bapiro nderokubhururuka naro tsoka ndeyo kufamba nayo ini ndiri minister we energy wokutsvaga energy yacho magesi nokutsvaga petrol zvivepo imwe mugobhadhara zviripo kana moshaya kubhadhara
ndizvo zvominista asi honaiwo kakuti kana pamba vanaya vavata nezara imi mwoyo ane dura mochiita kuchiti kwomusha mangwana munofunga kuti kana muridzi wedura akafuma achiti ndakabirwa mbavha ndiani
vanyekete tinotenda ipapo regai tenderere mberi nechirongwa but thank you so much unyekete ke ubekhuluma lapho vava kuchera siphenduke kuwe indaba yebond le iyahlupha uyabezwa bayakhuluma abantu into elokuhlakanipha yini phakathi ukuthi ilizwe liqhubeke lisebenzisa ibond lanxa nje sokusobala ukubana hayi kalisebenzi abantu kabalifuni
ibond abantu kabalifuni leqiniso lelo kodwa kathesi asikabi lama-US dollar angenele ukuthi nxa singakhiphi ibond lamuhla ukuthi akufela bond kusasa abantu belawo ama-US dollar siyabe singelawo so kumele sidinga indlela yokuthi nxa kuyukuthi sizakhiphe ibond sibe le ndlela eyokuthi inyanga ezintathu kumbe inyanga eziyisikhombisa kumbe eziyisithupha sizakhiphe ibond futhi sidinga ama-US dollar asikhumbuleni ukuthi indaba le eyebond ayiqalanga lamhla njalo indaba yethu eyokuthi asile ama-US dollar ayiqalanga lamhla isizathu esokuthi kungani singela ama-US dollar yokuthi sithenga okuningi ukwedlula esikuthengisayo yo yiso isizathu esiyenza ukuthi singabi nama-US dollars kathesi we import more than we export so aloba uba kugumbo lathi sonke sihlale phansi sibone ukuthi singenzani ukuthi sibhooste ama-exports ethu ukuze sibe lama-US dollars amaningi okuyabe kwenele ukuthi sibe le mali yethu esingathi yi-Zimbabwe dollar indaba lezi ezi-US dollar imali yangkhona siyabe singelayo ukuthi sibe nayo i-US dollar engenela ukuthi abantu bonke bakwazi ukuthi bayisebenzise so indaba ekhona yokuthi nxa kuyukuthi sifune ukuthi sithi ibond asisalifuni kumele sibe le ndlela sibeleyo ukuthi ngenyanga ezintathu kumbe ngenyanga ezisithupha siyabe singelalo ibond selilithaya or something like that we can't just wake up tomorrow singela bond bese sithi abantu bonke kabasebenzisa ama-US dollars ngoba uyabe bayabe khona abalawo ama-US dollars nabanye abangelawo ama-US dollars abaningi bethu siyabe singelawo ama-US dollars
Thank you there, Mr. Kuchera. It's 6 minutes before the top of the hour. That's before 9 o'clock as we wrap up our show. We have 2 callers. We'll take them quickly, then we'll go back to our guests.
Hello, caller Makadi.
Hello, Makadi.
Hey, what did you talk to our nanny? We are going to go to our nanny. Ah, nasi tatsikwa neprovinzi. Kugokwe uko?
Chokwadi.
Aiwa, tinoku uchingamidza nemufaro. Taurai tinzwe muri kuinzwa iri mugango.
Ya, ndainzwa sikuru. Chokutanga ndinoda kukurudza minista uyo nekuti ari kutaura akazvininipisa pavanhu vari kutarisira kushupika sikuru nenyaya dzekukwira kwedizeri nepetrol. Mubvunzo wangu wekutanga kuna minista ndochiri kutineta ndechekuti petrol dzakasiyana here matype ari kupinda muno nokuti unoona imwe station ine price yayo papetrol imwe price pane imwe station kukaherewo zvinosiyana pakuuya kwazvo kana kuti mishini yacho inotendekwa here kuti isetiwe zvakasiyana
Ndomu funzo wenyu ehe.
Tombazo ipapo. Nyaya ilipo ndio kuti izozise kuona kwatiri kuita kuti uchifamba nemabhazi kana kufamba nemakoti. Tochiti mutaoni mamuri muhamuri muharare muri nevanhu imomo yanga yapa 75. Zvichatotatidza kuti makoti achakwira, mabhazi achakwira. Zvichireva zvokuti zvichatika futi nokumashopu kuya. Kuti vane makoti dzakabva kugoko vanoya kunhoka kuharare. Saka fiuri yakawedzera. Votora masenzi ava kutaura mashomani. Masenzi wayo ukaunganidza akawanda. Iri chechitatu ndechekuti mateksi ari kutekisiwa kuvanhu vari muzimbabwe muno. Matuusendi dziri kutaugwa dziyani zvakawandisa. Zvinhu zviri kubisa pamari pamunhu. Saka achiva kuti vanhu vachizoti zvinhu zvadhura zvokuti hatichazvikwanisi. Ndachikumbira kuti vandisire ipapo.
Ehe, minista Gumbo, mouya mongoti gaga, tinomwe mutevere.
Kana kuti
havakwanisiwe here kuti anenge ane mari yake kuti
anokwanisa ndanambotaura pamusoro pao kuti anenge arega kuti ndirege kuramba ndichidzokorora. Ndeni zvimwe zvavari kutaura kuti maservice station anosiyana. Pane inonzi zera. Zera ndiyo inoisa kuti yandataura fluctuation yayo kusiyana ndati rating. Kana vari pagokwe kunova ndiko kuprovinsi kwangu, kana vari pagokwe center, motika inobva namafuta kuHarare ichinda pagokwe center, inosvika nawo. Kana ichinda toti kuchitekete kunzvimbo yavanobva kwagokwe, kana kumusoro toenda kumberi kwegokwe center kumusoro uko, yokunorthi yai, anenge achifambisa mafuta yavanenge achiana. Saka range inenge akapiwa pakutengesa ndeyekuti kana ikanzi petrol inoiswa inonzi maximum, yonzi inoperera pa 141 cents a litre. Zvotaura kuti unokwanisa kuitengesa pa 139 kana kuitengesa pa 140 kana pa 138. Saka inenge iri range inenge yapiwa, inenge iri maximum. Saka
zvinokwanisa
musoro unowana discount mune dzimwe sitoro maira namatengero aunoita.
Thank you there. That's very clear. They even here in DC, if your prices in DC
different.
Are different, you go to Virginia, you go to Maryland. Sithathe umlaleli wethu okugcina uSpanda. Kunjani mtawini?
Hayi, ngiyaphila baba.
Yeah, uyizwile indaba, sithinta kuphi?
Ngise Jombe.
Ejombe akona ina mafuta khona ngapho liyawathola.
Akula kasiwatholi.
Yeah bakithi, imchovi yakwela kusasa la mabhasi.
Ye kuyakhwela, kodwa vele uhlupho esilalo ukuthi igovernment yethu ilamanga kakhulu. Uminister singahluphana la elo sasitshele lokhu lalokuyana, kodwa vele iproblem ukuthi amanga manengi kugovernment. Angeke siyitraste ngoba singakhangela kathi sibona bathi ibond le US i-1:1. Akunjalo, kumele bavume iqiniso. Nxa basitela amanga sokumele bavume iqiniso ukwenzela ukuthi lizwe lihambele phambili. Singakhangela kuningi lapho abaqamba khona amanga ku-ZBC kasiyilaleli kathesi ngenxa yokuthi baqamba amanga. Into eziningi bavele baqamba amanga. So lakathi sinabe sitshela ngefiyo ukuthi ikhona, siyakwazi ukuthi ngamanga kayikho.
Hayi, siyabonga Spanda ungena kuhlela.
All right,
Siyabonga. Thank you there. That's our last caller, and we are out of time. Mr. Aguchera, you have 30 seconds. Give us your last word.
No, I just want to say that I think it's important that the minister has talked to us, but it's a more broader issue that we need to talk to him about in terms of the economy, and also that his ministry controls the biggest cost drivers in terms of energy, be it fuel or electricity. So it's a very sensitive area, and it should be communicated to the public, understanding that sensitivity.
Thank you, the Honorable Minister. Strictly 30 seconds. Give us
less.
Your last word.
No, thank you very much. I'm really grateful to the time that you gave me to talk to the people. I will always be available, but I can only assure the nation that I don't lie.
From where
I am known, I always say the truth. Let the truth be known by Zimbabweans because it's theirs. And when I say there is fuel in the country, I state that there is fuel in the country, but you can only access it after, you know, getting the forex. And that is a fact. You can prove me wrong. I can give you the figures. I can go
the fuel in Mabuka and Masasa, it is there, but you don't have the US dollar because the production is low.
Thank you very much, Honorable.
Exports and imports cannot balance.
Thank you very much
for the opportunity.
And as they say, chokwadi achipedzi ukama.
Aiwa, chokwadi vabva vati farisira zvakanaka chaizvo manzwa apo minister vachitaura kuti ivo vanomira pachokwadi uye vari kuti fuel iriko, mafuta ariko kumasasa asi chisipo imari yekunze. Saka tinotenda zvakare vamasimba kuchera nevese vapinda muchirongwa. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Muve neweekend yakanaka.
And I'm Tungamiling Koma. Let's make another day. Next week, Monday, on Live Talk. Good night, Zimbabwe.